kuzvidzira seMDC Alliance inotungamirwa navachamisa mukatarisa secretary wedu wehealth Dr. Madzorera vanogara vachiburisa zvekutaura kuti aiwa handei tinobayiwa nhomba isu semadzimai pese patiri kusangana mumasocial media tiri kutaura kuti aiwa handei tinobayiwa nhomba tizvidzivirire kana tikakubata wakabayiwa tine matestimonies evanhu vari kubatwa naichochi chirwere asi vachizorarama zvakanaka nekuti vanenge vazvidzivirira tiri kukurudzirawo zvevanhu kuti aiwa ngatiwe meutano muzimba patiri kupinda mumastriti imomo ngatitarise kuti taita utsanana tasanitaiza tageza maoko.
Pane zvamuri kuita here panyaya yezvikwanisiro zvecovid-19 nyanya kumaruva?
Kunewo vasina mamaski sebato reMDC Alliance tiri kubatsiridza kuti tipanane zvishoma zvatinowana izvozvo kuti munhu wese ange aine kudzivirirwa nekuti chirwere checovid chauya zvakanyanya kumaruva kwatiri kubva uku tinadzo hama dziri kuparara nedenda irori saka seMDC Alliance tinozvikurudzira zvikuru uye tichibatsiridzana kuti aiwa chinhu ichi ndechemunhu wese nesu ngatibatane tirwise denda irori uye tonamata kuti Mwari atinzwire nyasha Zimbabwe ione kupona.
Totarisa zvakare kuti zvikoro zvakavhurwa panguva ino yecovid-19, imi munoona sei izvi?
Nyaya iripo ndeyekuti zviri kuti mai vatsvakudumbu mwana atsvamusana isu tinoda kuti vana vedu vave nedzidzo yakanaka asi taonawo kutaura kwaita vadzidzisi nesu vabereki vadzidzisi vari kutaurawo kuti kwatanga tiri kumamisha kana kuti kwatanga tiri kuhama dzenyu hatina chero zvokufambisa kuti tidzokere kuzvikoro uyezve last week iyoyi kwakaanaunzwa namai Monica Mutsvangwa kuti aiwa taextenda kwemasvondo maviri lockdown pasina nguva chimbi chimbi vabva vasimudza zvekuti zvikoro ngazvivhure zvikuru sei vana ava vachada kubhadharirwa school fees vabereki vanga vasina kubhajeta school fees iyoyi uye totarisawo kuti mucovid lockdown iyi yatanga tiinayo vazhinji vairarama neinformal sector mashops mazhinji aivharwa nenguva isina kukwana vamwe vanga vasitorina kwekuti vaende vachinoshandira saka zvoreva kuti hakuna anga akagadzirira mari yekuti vana vaende kuchikoro iye zvendinoti sehurumende kuda taifanirawo kunga titori nemari yekuti tipo remunerations kuvadzidzisi vedu nekuti kuti vape vana kudzidza kwakanaka kunge iye abvawo kumba achidya achiguta ndo zvatinotaura zviya kuti aiwa panoda kuti pagadzirirwe uyewo mari dziri kupuhwa Zimbabwe dzikwanise kupota dzichienda ikoko kuti vabereki nevana nevadzidzisi vange vakabatana zvinhu zvofamba.